Mumashoko avo kudare reNational Assembly zvichitevera chikumbiro chenhengo dzedare iri, gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema vati kunyange hazvo vana vechikoro vakauya vakawanda sezvaitarisirwa, varayiridzi vakawanda havasi kuenda kubasa sezvo vari kunyunyuta kuti mari dzavanotambira ishoma. VaMatema vakumbira varayiridzi kuti vadzokere kubasa vachiti hazvina musoro kuti hurumende irambe ichivabhadhara mari shoma iyoyo ivo vasingashande. Vati munyika mune varayiridzi vanodarika zviuru makumaviri vakadzidzira basa asi vasiri pabasa, uye vachaidzana pose pavanogona kuona kuti vapinzwa basa kuti vatore nzvimbo dzevarayiridzi vasiri kuenda kubasa. VaMatema vatiwo zvikoro zvisina mvura kana zvinhu zvekudzivirira varayiridzi nevana kubva kuCovid-19 zvinofanira kuramba zvakavharwa kudzamara zvinhu zvese zvagadziriswa. Nhengo dzeparamende kubva kumapato ese hadzina kufara nemhinduro dzavaMatema, uye dzavaudza kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro yevarayiridzi. Sachigaro vekomiti inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misahirambwe Mushonga vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yevarayiridzi nekukasika, vachiti hazvibatsiri kurega vana vari kuzvikoro zvisina varayiridzi.
Maticha hamo muchikoro, chii chiri kuitika muzvikoro imomo? Hatizowani dambudzo remadrugs here kana vana vanoita nhumbu muzvikoro imomo? Vabereki vakabhadhara mari asi hakuna maticha, ndiani ari kutarisa vana ivavo?
VaMatema vati zvichemo zvevarayiridzi zviri kugadziriswa nebazi revashandi pamwe nepublic service commission, asi pari zvino chavanoda kuti muzvikoro muve nevarayiridzi.
Hurumende inonzwisisa kuti maticha anoda kuwedzerwa mari uye kuti ashande zvakanaka.
Zvichakadai, masangano ose anomirira varayiridzi munyika aburitsa mashoko pamwe chete achiti varayiridzi havafaniri kuchichidzirwa kuti vachadzingwa mabasa, vachiti izvi hazvisi kuzoitika. Mubati wehomwe musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Valadistos Zunde, vaudza Studio 7 kuti vaMatema vanofanira kugara pasi nevarayiridzi kuti vagadzirise dambudziko kwete kuvachichidzira.
Varayiridzi vari kuti tinoda kuenda, but tipei zvinoita kuti tiende takakwana kubasa kumabasa kwedu. Hapana chimwe chinhu chinomboshamisa hapa. Hapana.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Rural Teachers Union, vafambai-fambai, vauza Studio 7 kuti vave kutoda kuti mutungamiri wenyika apindire panyaya iyi.
President achida kuti vatibatsirewo kuti tiwedzerwe mari, uyo conditions edu of service aimprovewo. Tinowo zvatotarisa kubva una president.
Masangano ose gumi anomirira varayiridzi kusanganisira Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Teachers Union, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neZimbabwe National Teachers Union nemamwe anoti nhengo dzavo dzinodarika zviuru zana hadzikwanisi kuenda kubasa nekuti mari dzavo dzemihoro hadzichakwani. Varayiridzi vanoti kuti vararame zvakanaka nemhuri dzavo vanoda kubhadharwa mazana 500 nemakumi 50 emadhora ekuAmerica pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.